A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 18th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about preparations by members of the diaspora community of going back home for the festive season.
Dozens of Zimbabweans are trooping back home from various countries throughout the world, but the busiest port of entry is the Beitbridge border post, where long queues are forming.
Despite the harsh economic conditions in Zimbabwe, many say they will brave the intermittent power cuts and the host of problems that the country is facing just to be with family and friends in the true tradition of the Christmas spirit.
However, some in far-flung countries like the United States, Australia, the United Kingdom, and other countries would rather send money to their relatives than travel back home.
Tonight, we want to hear your thoughts on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
We are also live streaming the show right now on our Facebook pages, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's take a quick break. We'll be right back. Yes, thank you so much. Lamhlanje ke zulukandaba sikhuluma ngodaba lwe lwamalungiselelo abantu abahlala phandle kwelizwe okuphenduka elizweni besiyahlangana lezihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leli elekhisimusi. Ye, siyazi ukubana hayi umumo wezomnotho awumanga kahle okubangela ukuthi abanye bethi hayi ukuthi ngiye khona ekhaya lapho kungela magetsi okungela manzi lokunye okunjalo. Abanye bathi hayi kungaze kube njalo ekhaya kusekhaya sibabonile ye baningi bayahamba ekhaya sikhuluma nje emngceleni weBeitbridge eSouth Africa kugcwele indwendwe zichaya khonale abantu besiya ekhaya njalo siyazi ukubana kwamanye amazwe lakho okufana langapha kwele Melika kwele Britain Australia lamanye amazwe akhatshana khonale abantu bathi hayi ngcono sithumeze imali kulokuthi thina siyefika ngoba hayi siyazi ukuthi kulobunzima imali leyana kathi zaphathisa kulokuthi iphelele yonke kundizamchina njalo ke abanye bathi bona hayi lanxa sihlala khatshana khona ngale siyahamba kungangcono ufike ungelayo na indibilichi yokuthenga kona isinkwa kumbe kuyini ube usu kodwa uyabe ubone abanye njalo lesikhathi lesekhefu leChristmas abantu bayajani ukuthi bayahlangana izihlobo labangane bexoxisana bejabula kunjalo yiko ke lamhlanje sifuna ukuthi sixoxe lani ke lisiphe imbono yenu lisitshele okwenzakalayo jonga
hongu vadiwa watereri nevatariri nasi muchirongwa chedu chediaspora tiri kukurukura nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika mungava muri muSouth Africa muno muAmerica kuBritain kuAustralia kuBotswana Mozambique kana imi muri muZimbabwe pindai muchirongwa ndechenyu nasi tiri kutarisa nezvekudzoka kuri kuita vakawanda vari kuenda kumusha kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari pazororo rino reKisimusi rinobva rangobatanidza negoredzva vamwe vari kutaiwa matambudziko ari kumusha ekushaya kwemafuta edzimotokari kushaya kwemagetsi nezvimwe zvakadaro tinonaona pamwe chete nehama dzedu neshamwari variko kana variko ikoko vari kukwanisa kurarama chii chinotarisiwa kurarama vamwe avo asi vari kune dzimwe nzvimbo vari kure sezvataurwa nehama yangu Chris Gande anza vari kuti tichangokwanisa kutumira dzemari. Kune vamwe vari kukwanisa kuenda nekuti vanga vakakwanisa kuchengetedza mari dzekufamba kuti vanga vachienda iko. Nekuti hazvizoita kuti vasvika kumusha ungosvika ari maoko chete. Aiwa, unofanira kuti vasvika ikoko isi tobva tangodaidzirawo kuti vambozha vauya. Tombomisawo zvatachiitawo zvimwe zvitombokutandadzai. Saka kuti munge muchitandadzika munofanira kunge muine dzimari muhomwe. Tanzwa kuti pa border post ye Bait Bridge ndopane pari kuti remerwei nekuwanda kwevanhu. Asi Zimura inonzi yagadzirisa dambudziko iroro kuburikidza nekuisa vamwe vashandi vanokwana kuita 80. Tanzwa bepa nhaure Chronicle vachitaura kuti Zimura yaisa vashandi vanokwana kuita 80 pa Bait Bridge kuwedzera pane vanga varipo kuti zvinhu zvinge zvichireruka mafambiro evanhu nekuti mitsetse iri kunzi yatirebei ipapo. Tinotarisa kuti zvicharerutsa ndima izvozvo. Chris.
Yes, Jonga. Do we have a...
Yes, hanzi tinava Dennis Juru pari zvino.
Oh, okay. Mr. Juru, sakwamwela uhlelo.
Mukoma Chris, kunjani? Koma Jonga, makadini.
Aiwa, sitirwa penyu isu, regai tiziviso vateereri kuti vaJuru ndiani. VaJuru ndiwo mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association, vari based in South Africa. Ndiwo mavari. Taura henyu namukoma Gande.
Yebo, Mr. Juru. Yeah. Ya, ungasitshela ngamafitshane kuti umumo unjani khona ngapho eSouth Africa. Sizwa abanye besithi hayi eZimbabwe kunzima, asizozo sibuyele ngalesi sikhathi ngoba asenelisi imali, uyathi ufika ekhaya into ziyadula lokunye okunjalo. Kuhamba njani? Bayahamba yini abantu ngobunengi?
Ye, abantu bayahamba kodwa akufanele iminyaka. Abakho baningi njengeminye iminyaka ngoba basikhangele i-date namhlanje ithi 19. Kodwa abantu awakabe khona kakhulu but impahla iningi ukudlula abantu. So masilinganise lenye iminyaka uyabona ukuthi abantu abakho baningi kakhulu.
Hayi, kwezwakala Jonga.
VaJuru ndofunga mukarova semarovera amaita paisindebela apa. Nerurimi rwaamai rwechizezuru, rweshona, rwechikaranga, mubva maita futi nerwechirungu rwamakadzidziswa kubvira muri grade 1. Tichitaura kuti zvinhu zvakamira sei, vanhu vangonzwa vari kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa nyaya yekudzokera kuzororo ifestive season. Tinoziva kuti zvinhu zvinoti apo nepapo. Tatoona vamwe vangu vachitumira mamesaji kustudio 7 vachitaura kuti tane mazuva anokwana kuita mana hanzi takakwira bhazi rimwe ratisingatauri hedu nezita nokuti hatina kukwanisa kubata vebhazi iroro kubva kuPort Elizabeth nemusi wemugovera. Kusvika iye nhasi vanga vasati vasvika muHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya dziri kungoitika negadziriro idzi?
Hongu mukoma Jonga, ndichitanga zvangu nenyaya yevanhu vakabva musi weSunday kuPort Elizabeth. Hongu pane bhazi ratisingakwanisa kutaura nezita zvedu asi vanhu vanoaziya mabhazi anobva kuPort Elizabeth. Pane bhazi rakabva musi weSvondo Port Elizabeth. Bhazi iri rakawanikwa richioverheat richipisa zvakanyanyisisa zvokuti rarisakwanisa kuti ringe richifamba. Saka bhazi iri harina kuzokwanisa kusvika kuHarare nenguva yaifanwa kunge richisvika. Asi zvisinei hazvo, muzuva ranhasi pandapedzisa kutaura nayo vebhazi iroro vanga vave mumasvingo. Saka tinofara kuti bhazi iri razokwanisa kusimuka nhasi kuti ringe richienderera mberi nerwendo rwavo. Takatarisa vanhu vaveko asi havana kuwanda sekuwanda kwavanosiita. Kunyanya takatarisa munyika yeSouth Africa inove ine vanhu vakawandisa vanobva kuZimbabwe. Tinoona kuti izvoni zvinhu zvinonyanya kutumirwa kudarika vanhu. Takatarisa paSouth African side tiri paBait Bridge tinoona kuti veimmigration neve SARS vakushandira vari kunonzi kukomeshowa kuzasi uko, havachisiri kushandira vari kumusoro kwatinoziva vari kana isiri nguva yezororo. Asi hazvo mitsara iriko zvayo asi iri kufamba nechimbi chimbi. Tinoona kuti mitsara iri kufamba zvikurusa zvekuti hakusi kunyanya kunonoka zvekuti ungati wanonotswa. Zviri ngopota zvada kuinzana nemafambiro anosingoita vanhu kana isiri nguva yezororo. Tichitarisa kuti iri kufamba chaizvo zvekuti mabhazi aye anosumuka kana muri muJohannesburg anosumuka nenguva dzekuma 6 5 6 tinoziva kuti mabhazi wayo anosvika ku paborder kuma 1 asi noti kuma 4 makuseni anenge atodarika. Saka zviri kufamba zvikurusa, misara iri kuita ichiwanika asi achifamba ichifamba zvakanyanyisa. Kwoita nyaya yemitengo yemabhazi, vanhu ngavasafamba nemari inoshota. Tiri kuona kuti pane vanhu vazhinji vakabatsira musondero rinoiri vauya nemari yanga ichizoshota kumabhazi. Ndinokurudzira zvikurusa kuti vanhu vazive kuti bhazi ririkubva kuPE richienda kuHarare ririkuchaja nhasi 1500, ririkubva Joburg richienda kuHarare nhasi ranga richaja 900 rand, ririkubva kuJoburg richienda kuBulawayo ranga richaja 800 rand, rinobva kuJoburg richienda kwaMutare nhasi ranga anga richaja 1000 rand. Saka ndomamirira zvakaita. Mitengo yekubva kuZimbabwe haisi dambudziko zvikurusa, because mari ikashota
unodzokera kumba. Maita basa vajurura, mbai muri parunhare. Taita mutereri wedu wekutanga ari parunhare. Alo. Ndofunga nhare yadona. Vajuru, tsanangurai zvenyu, maybe makangoita futi zvimwe chete nechirungu.
Okay, thank you listeners. For those travelers who are going to Zimbabwe, it might be from South Africa or any other country, third countries, please note that there will be some delays due to congestions, as we all know that this is festive season and we always experience this congestions. But what I can advise people who are coming from South Africa to Zimbabwe is that the transport prices, buses, are charging as follows. If you are coming from Port Elizabeth going to Harare, buses today were charging 1,500 rand. If you are traveling from Johannesburg to Harare, buses were charging 900 rand. If you are traveling from Johannesburg to Bulawayo, buses were charging 800. If you are traveling from Johannesburg to Mutare, buses were charging 1,000 rand. Those are the charges which buses were charging, travelers.
Oh, thank you so much, Vajuru. Chris, regai timboona kuti Vajuru vachitora mafemo. Tingonzwa kuti vateereri vari kuti chii. Tina mukoma disciple Gilson Madanire vanyora pashwa na Facebook page yedu. Hanzi pano tiripo, aiwa tinokugamuchirai. Then wegona Chitova, hanzi hello, aiwa tinofara zvikuru. Tadzoka zvakare na mukoma Gilson, hanzi tapinda pano. Kuita love more chingoma igwenzi, tapinda muchirongwa murise mese, vamushamarari mese, aiwa takasimba. Hanzi na Moses Kasingizi. Tirimo mukiyu yekuchirundu kuZambia marwadzo vari kuenda kuZambia, hanzi pane kiyu kuenda kuZambia. Ndimkoma Moses Kazingizi. Messi chamisa hanzi eite mowe kazi yo ndo vange vekukrosa hawozve vasazotisecha homwe dzedu zvavaita dufandu kudai kuwanda. Ndi Messi chamisa muzvare kana ndimai vari kutaura pamusoro pevashandi vanonzi vaiswa paBetbridge Border Post nezinara kuti vanga vachibatsira kupinda nekubuda vanoita 8 kana makumi masere wawedzerwa kuti vanga vachikurerutsirai ndima pakupinda nekubuda. Kwoita Boas Jayagura hanzi zvakaoma kubhadhara 500 plus 300 pula yefind pakaoma, ndofunga vari kuboswa vana vari kutaura nezvemapula. Tendai Mushibe hanzi mahwani 8 wekazi vanenge vasina kuwandisa here pahwani border. Ndo mamwe mashoko atinawo pano, Chris.
Yebo Jonga, si yaziseke abalaleli ukuthi lingasithumela ke inombolo zenu sixoxe lapha kuhlelo lwethu olwe live talk. Inombolo ze WhatsApp ngu +12024650318. Ye sixoxa ke ngamalungiselelo awe kefu ele Christmas.
Hanzi tine mutereri parunare. Hello.
Maskera sei.
Taskera maskera ndiye navo.
David Musungo.
Mukoma David Musungo.
Oh.
Murikufona murikupi mukoma David?
Gaborone kuBotswana.
Botswana, aiwa ndima ita mutereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa achibva emangoita zvinoitwa nedangwe.
Ya, wachirino iyi nofara chaizvo kuti tasvika munguva yemuna
dzika. Asi muri kutaurira pasi zvakanyanya mukoma David, muri kutaurira pasi zvekuti vatereri vamwe havazokunzwai.
All right. Tinofara chaizvo kuti tasvika muna December tiri vapenyu kunyange zvazvo zvinhu zvakaoma kumusha. Tiri kuno kwatiri kuno kuti kuzama kutsvaka kuti tibatanidze muri zvirarave. Saka taramba zvakadaro hamene kuti tinosvika kupi dai nyika yedu yakanakawo tiri kudzokerawo tiri kunofara tiri kumusha. Iko zvezvo hatisi kutomboenda, tiri kungotumirawo kuti vanhu vakwanise kurarama.
Oima hamusi kuenda kumusha?
Tiri kutomboenda bhozi nemabhazi acho madhurira anenge achiita. Tinotongoona kuti mari yacho zviri nani kuti itongoisa ibatane neinoenda kumusha kunodyiwa nevari kumusha.
Kubva kuCameroon kuenda kuZimbabwe kana toti mukuenda kuHarare, imwe muri kubhadhara mari?
Ya, nguva inoyi yeChristmas inoyi vanoti kwidzei, saka inenge yavuita iyo 700 pula.
700 pula from Gaborone kuenda kuHarare? Pakaoma.
Pakaoma.
Ende hauzongoenda uri maoko chete, unofanira kuzosvika uchitambirwa, hauzotandadza futi variko.
Ya, ende uchazoda kudzoka futi, saka unofanirawo kutenga wakabata mari yakati o.
Ya, pakaipa, nokuti isisu tee tichinzi tisu maguide kana makamauya kumusha, isisu vanenge vachitenderera tichikuratidzai kuti apa akugara ninge apa, ninge akatama, ninge akadaiso, maguide iye anoda kubhadharwa futi nekunwiswa.
Ichokwadi, ichokwadi. Mazuva anenge awanda usina kuvaona vanhuiva.
I know. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma David. Mune vamuri kuda kukwazisa here kana kusiyiwa mashoko pazororo rekrisimusi?
Ya, ndinoda kukurudzira vari kufamba kuenda kumisha kuti vafambe zvakanaka. Migwagwa yedu speciali taakudii rekuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Ndinokuda kuvakurudzira kuti vasamhanye, vafambe zvakanaka uye vafambe kwakachena. Ndinoda kukwazisa mhuri yangu iri kuZimbabwe yose, kwamusungo wose, nemudzimai wangu.
Thank you so much, Mkoma David. Mwane zoro rakanaka. Welcome. That's Mkoma David Musungo is calling from Gaborone, Botswana. He says he's happy to be alive in December and he's looking forward to enjoying the Christmas holidays, though he's not going to Zimbabwe because of the cost involved. He says from Gaborone to Harare, he needs 700 pula one way, which is about 1.4 pula to and from, and you also need money for groceries and presents. And he's urging motorists to be cautious on the roads, especially those in Harare, I mean in Zimbabwe, where he says the roads are not in good condition. Chris.
Yes, Jonga. Let's go back to our guest, Numzana Juru. Ukon.
Yes, Ukon.
Yeah, Mnumzana Churu, siyabona ubana inengi elinye abanye kade bekhala ngendaba yama permits lapho ukuthi bengakalungisi kuhle. Ungathini kubo, ungakuyini, ungabacebisani labo abangani amaphepha abo amanga kahle?
Yeah, ma i-permit yakho ingakhaba right. Kuyingozi ukuthi uye Zimbabwe ngoba bazobe sithi ule overstay ma usufuna ukubuya. So kungcono ungahambi or ma uhamba angazi uzozani iplani iphi, kodwa ukusebenzisa i-passport kuyingozi because bazothi overstay. And then abangela wama-passport siyakwazi ukuthi iningi labantu especially la eSouth Africa abanawo ama-permits. Ma uhamba kufanele ube le 400 rand iye yenzayo ukuthi ufike eZimbabwe. Masibhekane la maphepha. Ma that is ma usebenzisa i-bus. But ma uzihambela eZimbabwe ezinside amapolisa ayabe efuna 325 rand or $20. Yemali oyibhadalayo emapoliseni bakunikeza i-receipt.
Mm-hmm.
But my hostel feedback is 400 rand.
Okay, okay. Ai, kuizwakala jonga.
Mm. Va juru tambo rambai makabata wa juru paita mtereri nasi nare zinenge ziri kunakidza idzi. Regai chinzoti panani. Hello. Hello, makadi.
Nasimba makasimba here.
Takasimba ndiani avo?
Mutorana mukoma tinotenda.
Mukoma tinotenda muri kupi?
Pretoria pakosha nguva apa.
Mukoma vari pa Pretoria South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Kumusha ndobva zvakarinopisa.
Zvakarinopisa. Tinotenda vekuzaka kujerera uko. Aiwa tinotenda zvikuru.
Bazira dhura kana bazira kumbonaona vadhara kumusha kumanje. Kugirendere kwamutare, bazira rinokura bazira kwamutare rinopfuura neparoya apa saka rinzi 1000 rand hei tiri kutema mani mabhazi dhako zvakumbonaona vadhara apa holiday apa.
Ndakanzwa vakawanda vachiti aiwa isusu because kuti tiende kumusha tine tichizoda grocery nechi vazhinji vaingozodaidza hama dzacho dzichiuya kuZimbabwe dzichiuya kuSouth Africa hamuna kuda kuitawo izvozvo.
Pakaoma mudhara wangu nekuti aiwa ndingavadaidza zvedu hama dzikauya ka asi sekuti apanga umbonoonondonotikawo zvevhure kwedu.
I know. Saka
panenge pakaipa takuva mhanga asangovatumirawo zvidokobokechanganibhegi angadiki kaari kunzi 800 kutumira chete saka ai havangakutambi vasina vane nzara mani.
Saka mune mhuri here mukoma tinotenda?
Mhuri ndinayo zvangu kunoko.
Iri ikoko. Aiwa ndandabvunza reko ndandanzwa muchingotaura zvevadhara ndikati ko mhuri mungangoikanganwa kamukazoyakazidza zvekunzwa paredhiyo kuti hamuna kumbotaurwa.
Aiwa mhuri tinenge tinadzo.
Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Mune vamurira kukwazisa here? Mungoti dimu tobva taonekana.
Ndangokwazisa hangu mudhara wangu ari kushanda pachitumbwiza apa pakanzuru apa.
Vanozivikanwa nekuti ani nokuti imangoti tinotenda sezita renyu but hamuna kutaura last name.
Vanonzi vampostori.
Vampostori. No problem. Wakwaise zvenyu?
Ndinoda kukwazisa vampostori ndongoti mudhara tinozosangana after 25 apa pange mabhazi anenge adzikata kuya kuzokuonai. Maita zvikuru, maita basa.
Thank you so much, mukoma tinotenda.
Zvakanaka.
Thank you, Chris. That's mukoma tinotenda. He comes from Zaka. He says Zaka is Masvingo. Zaka is in Masvingo.
Zaka rinopisa.
Yes. Jerera area. And he says he could not go back home because of the high cost of transport. Yes.
Okay. That's something. You were about to ask Mr. Juru a question. Right?
Yes, Mr. Juru. Hello. Juru. I wanted to ask you about the pressure that the border posts, the border employees meet during these festive seasons. Mostly the pressure there, people end up being at the border for over 3 days, 5 days or so. And we have seen Bedbridge Border Post beefing up its staff at the Bedbridge Border Post. That's Zinara Zimra with about 80 staff members. What do you say about this?
I think it helps, but mostly what is needed is equipment. Because if Zimra has 3 computers and hire 1,000 more employees, it doesn't help because each computer cannot be used by more than 5 people. A computer is designed to be used by a single person. So what is needed is the capacity of the border, not only the increment of manpower. So I think what they need to do is to put more equipment at the border, than to only increase the manpower. That's what I think. And at the same time, travelers need to be organized, because sometimes you realize that an official can assist someone for about 20 minutes, and at the last minute they realize that that person doesn't have enough documentation. So that's waste of time. So people need to be organized. That's why I said earlier on, people should know documents which are required for someone to cross the border, especially when you are crossing with a vehicle. People should know all those requirements. So I would like to advise all travelers to have proper documents. If you are traveling with a car, you should know that you need to have a passport. There's no way you can cross without a passport. If you are traveling with a foreign registered vehicle, you should have a work or residence permit, because a foreign vehicle needs to be driven by a visitor. And if you don't have a work or a residence permit from a country outside Zimbabwe, then you don't qualify to drive a foreign registered vehicle in Zimbabwe. You should also have 750 rand for small vehicles. That's the total amount needed by Zimbra, Zinara insurance. The total amount needed is 750 rand, which is equivalent to $50. You can also pay $50. Zimbra doesn't take bond notes from visitors. They want foreign currency. Travelers should also know that they should have a car registration certificate, what we normally call a vehicle book, or I don't know, we call it that way, but it's a car registration certificate. If the car is not yours, you should have a letter from the owner of the car, registered owner of the car, stating that he or she has authorized you to drive the car out of South Africa or any other foreign country. It can be in the form of an affidavit. If the car is still under bank, you need to have a letter from the bank indicating that the bank has authorized you to drive the car out of
South Africa,
that foreign country.
Okay, thank you so much, Mr. Juru. Ramba nyimuri parunaro chimbotora mutereri. Hello?
Hello, Magadi.
Ntakasimba, ndiani vari parunare?
Ni Simbarashe kuJoburg.
Simbarashe, muriku?
Joburg.
Joburg. Simbarashe in South Africa. Thank you so much. Chirongwa ndechenyu tipei zvamunazvo mukoma. Nasi zvedu tichitarisa nyaya yekufamba kuri kuita vanhu kuenda kumusha, asi tinogona ngokupai mukana, hatisi kuzotarisira kuti panowana munowana mhinduro ayo, but nyaya yatiri kukurukura ndezoro rekisimusi rakatarisa ana vana vezimbabwe vari kunze kwenyika. Ngotipai hanyu pfungwa dzenyu dzamava muchida kutaura.
Nyaya yemachivengo ayo zvinoitika mukadzi kana unayo mumba akaona kuti uri kutora mari yekuba, iye anotorawo achiisa pasaidi.
Ipapo manje hatigone kupatsinhira mukomana kuti hatizive kuti pane umbo hwekuti vakaba mari kana vamuri kuti vaitorerwa mari vakaba. Tine urombo hedu. Kana musina zvinhu zvekutinge tichikurukura toonekana hedu, kana musina zvekutaura panyaya yezororo iri, nekuti nyaya yamaichwenga nyaya iri kumatare, hatigone kuti kurukure muchinongedza vanhu kuti vazoba vadi. Tinotenda mukoma, thank you so much. Okay, Chris.
Yes, Chonga, so we are joined by one of our other guests, Victress Matutu. Siyakwamukela kuhle. Yes, siyaphila. Singaxoxa ngesilungu kancane. Tell us what the situation is like ahead of the festive season.
Okay, like following
Your line is not clear. Maybe we'll have to call you again. Ungafaka phansi zakufonela futhi ingane izwakali kahle.
Okay.
We'll try to call back Miss Victress Matutu, one of our guests. She's with Zim Imbokodo. Did I pronounce it?
Yeah, you got it.
Yes, Tinamkoma Donald Mamboma. And can you please call me? Why is the number? Yao, when you're a passion Facebook page. Kweta mkoma Simba Matare. Anzi mkoma Jonga na mkoma Mtungamiri Makadini. Tapinda wa Mchurongwa. Tiri Warden Free State. Ewa mkoma Simba Matare. Nasi Pachirongwa pana Jonga Kandemiri na Chris Gande. Mtungamiri mkomo. Akupai na Odzesi Ndebele. Kweta mkoma Mamboma wa Dzoka Zwakara. Anzi mkoma Jonga juzi renyo rakasho na kachoso. Uyai naro kumusha. Aish. Vauda oto goa na kaya ngundru mpenya. Tina mkomba Joel Mungani, anzi mkomba Chris Kunjani, mkomba Jonga, Muriseiko, call me, saka tichayza kumbetishuwa phone ravesi watiru kutawura, watikaiti nzuge mai Matutu wanengu wadzuka parunari.
Yebo ma'am.
Mo?
Yeah, so you were telling us how the situation is like in South Africa ahead of the festive season, especially as far as Zimbabweans traveling to Zimbabwe are concerned.
Okay, yeah. Like always, you know, during this festive season, the Zimbabweans who are living in South Africa, they get time to go home and be with their families. So it's like almost maybe 75%, more than 50% of Zimbabweans who are living in South Africa are busy preparing and going to Zimbabwe. So that festive mood for the Zimbabweans who work in South Africa, it's just, you know, it's at a higher point. Mm-hmm. They are just busy. Like every weekend from the beginning of December up to now, the weekends are very busy. The Zimbabweans are just busy. Some have been traveling just from the first weekend of December until now. And I think these days it's worse because everyone is like on holiday. Everyone stopped working on Friday the 13th. So everyone is just looking forward to having their Christmas, to having the festive season with their relatives in Zimbabwe. So the mood is just like that. It's a festive mood, a traveling mood.
Yes, you know, we have been seeing on social media some Zimbabweans who are in Zimbabwe saying, you know, like they're throwing their hands up in the air and saying, oh my God, they are coming again, those people from the diaspora, and they will be telling us, why didn't you say this is not here? I was going to bring. I mean, in short, what do you make of the relationship between the people outside the country and those in the country when they go back?
I think people in who live in Zimbabwe, they must understand that the excitement by those who live in South Africa, it's just going home. They are not like used to be home the whole year. We are in South Africa. And when you go home, you just expect people living there to accept you. Like, you are a family or your friends. You just went for a year to South Africa. And when you go there, the people in Zimbabwe, they feel like people coming from South Africa, they've got this tendency that they don't like. People living in Zimbabwe, they don't like that. I think people call them Indiva. They are here. They just start telling us stories and they just start lying to us. Like you are saying, they'll just say, oh, why didn't you tell me that you wanted this? I should have bought it there. So I think the relationship between people living in Zimbabwe and those working in South Africa is like people from different worlds.
Mm-hmm.
And it's not supposed to be like that.
Chris,
those who are working in South Africa are still Zimbabweans.
Miss Sister Matutu, let me just bring in what our listener said about that. Our listener wrote on our show on Facebook. He says that Mkoma Tendai Mushibe. He says, "Vano nonge zamengo ne kids emota." You know, they pointed mengo zizi kakis.
Is that true? Is that even true? I don't know. I don't think that's true. I just go there with my car. I put my car key. You are just there on that mango tree. You're up there. Why did I use to turn the mango? Because I've got the key on my hand. I'll use the key. It's not that I'll be using the key like in case that. No, it's just because I've got my car key on my hand. You're up there on a mango tree. So, obviously, I'll use that hand with the key to show you which member to drop for me. I don't think that's true. It's just those kind of stuff that people say. You know, there are a lot of names that are given to Injiza because they come to Zimbabwe and do this and that. But I don't think that's true.
Mm-hmm. Oh, thank you so much.
Yeah. Please remain on the line. Can we take? We'll take a quick break and we'll come back.
Okay. Vanenge vakuti dai makandudza ndakauya nemagetsi kana ndakauya nemvura ndirikuda kuti mugadzirire mhinduro rambai muri pano ratimbonzwa muteerera ari parunhare. Hello.
Hello.
Ndiani avo?
Ndinoitwa Solomon Gwerevende.
Mukoma Solomon, where are you calling from?
I'm calling from Clermont-Ferrand in France.
In France. Oh, if ça va?
Ndichiri munyowani chaikwanisa ndanyatsoziva kuti zvinofamba sei.
Aiwa, zvinonakidza tichikwanisa nge tichibatwawo nevanhu vari kure ikoko muchitibatwawo pamasaisai. Tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa. Kumusha ndekupi mukoma Solomon?
Kumusha kwandinobva chaiko kuManicaland kuBohera kunonzwa Muzokomba ndokwandinobva.
Muzokomba movers uko.
Yes,
hai vandofunga vari kukunzwai kuti mukomana ari kuFrance tamunzwa paStudio 7 taurai tinzwe zvamungataura.
Ya, semaonera andiri kuita because yes, nokunonge tiri kuno tichiita zvatinoita asi moyo nefungwa nenyama zvose zvinenge zviri kumusha tichishungurudzika neku netsekana kuti dai zvatinoonawo kune dzimwe nyika zvakanaka zvinoyemurika dei tagonawo kundozviita kumusha kwedu tabatsirika uye tasumudzirawo nyika yedu yabva mumatambudziko airi pazuva ranhasi. Zvinotibata uye zvinotirwadza zvikuru kwazvo nekuti kana tichiona zvatinowana kune dzimwe nyika dzatiridzi because ini ndakawana mukana wekuenda kunyika dzakawanda because I'm studying. I've been in Norway, I've been in Hungary, right now I'm in France, next year I'll be in London. Ndaona zvakawanda. Saka tinorwadziwa zvikuru kwazvo nekutambudzika kune kuchiita vanhu kumusha tichitambudzika nezvimwe zvinhu zviri very simple, maminor problems ekuti anogona kungogadzirisika nenzira dzimwe dziri nyore nyore chaiko asi tinoshayiwa kuti zvofamba sei ndodambudziko ndozvinotibata-bata uye ndozvinotishungurudza kana tiri kuno kunze kudai.
Ndofunga kuti zvingoita nyore, you can do the same in English. Just explain.
Okay, so it's like, yes, we are here doing what we are doing, but we are being really affected by the challenges that are being faced in Zimbabwe, that are being faced with our families, that are being faced by our parents, our relatives. We wish if the current government is free to accommodate ideas from different people, especially those who are in the diaspora, so that maybe they can find ways to chip in and try to solve some of the problems which are currently being faced by Zimbabweans. And some of the problems, I think, they need just little energy, just little effort. So I think it is very important that the Zimbabwean government and Zimbabweans in general, that they should try to maybe find some way to address some of the challenges we are facing in Zimbabwe.
Thank you so much. Mune vaviri here vamunogona kungoti kwadzisei panguva ino?
Ya, ndinavo vaviri vanogona kuda kukwazisa zvikuru vabereki vangu, baba vangu vanondichengeta iBerevende, namai vangu vanonzi Angela Marwisa, uyezve ndisingakanganwe mukadzi wangu naume mudzingwa nemwana wangu Tadiwa naShe vari kumasvingo.
Ndodaira kuti vazvinzwa. Kana vasina kuzvinzwa, ndo meseji yavachatanga kuwana mangwana kuseni kana vari kumaruwa, pavanoenda kunochera mvura vachanzikoma, kanzwa here baba vacho kukwazisai, kana vari mudhorobha pavanoenda kunotenga chingwa, ndo meseji yavanowana. Tinotenda zvikuru mukoma, muramba muchitsigira chirongwa cheStudio 7.
Tatenda.
Thank you so much, Chris. That's our listener from France, Mkoma Solomon. He hails from Buera, Muzokomba area. And he was calling us from France. Ndanda vunza kuna Mkoma Dennis Juru. Mvunzo wa wambo, mvunzo wa yu kuti wa mkana waenda kumusha. Wanengo wa kuti hako, tukunu wati sina mkaka, dae makanduza, ndaka wane mkaka. Wangu washiti kuna wakuna magesi, dae makanduza, ndaka wane masola panel, wangu washiti daro. Hanzi ndonji kitu kwa niwe kudiaspora yezu wa Juru.
I think it's so as negative shaka tifure vanenge vachireva nhema zvavo, because hauwaze kuenda kumusha usingataure nevanhu vekumusha ikoko. Mazuvano kune ma WhatsApp, kune ndo vanhu vamwe chete vanononongedzera mango nekii yavo vanenge vononyepa. Kana vasina mari yekutenga, ngavangotaura zvinhu zvakaoma. Life yakaomo ku South Africa kwacho ikoko, hazvirevi nekuti kana vanyange uri kunze kwenyika kungave kupi, kunoda kuraramwa kafuti. Asande kuti kutumira bedzi ndo kunenge kuripo, but newewo kurarama kunodikanwa. Mukandipa mukana nda makanditendera kuti ndipinze kanya yake kutsotswa kunoitwa vanhu mumabhodha, zvinobatsira vakawanda zvikurusa. Mukoma Jonga
ngoti bimu
rega ningoti gagaga ndopuka makandipa 90 seconds zvinopedza. Ndiri kukurudzira vanhu vese vanenge vachitravela to Zimbabwe kuti vasataure nevanhu vavanosangana navo mumabhodha vavasingazive, zvekuti vachiburuka mumabhazi vanoona vanhu vanovati tipei tikubatsirei, vopedzisira mapasipoti avo adhindwa zvidhindo zvefeki, vopedzisira vashaya mapasipoti avo, asi vamboyambirwa mumabhazi, bhazi richifamba vachiudzwa kunzi driver wenyu ndeuyu anonzi Nhingi, conductor wenyu ndiNhingi, asi vanoona vanhu vachinyarara kuti ziva ine dambudziko, vozoti vasvika pabhodha vaakutorwa nevanhu nemakoronyera. Uye kana vanhu vachichinja mari, ngavasangomhanya vachinja mari zvisina order yese, ibva waziva kuti mari nhasi rate iri pamari, kwete kutozinotsotswa uchisvika mari yawakaseenzera yese yosheya zvayakaita. Ndikabvumirwa muchidimbu ndichati gagagaga. Nhasi mamiriro anga akatoita rate ndeyekuti randi to US dollars wango uchiti 1 US dollar wango achipuwa 15 rand 50, randi to bond wango achipuwa 103 bond kana wine 100 rand, randi to eco cash wango achipuwa 130 eco cash kana wine 100 rand, eco cash to rand yanga iri 155 eco cash uchipuwa 100 rand, US dollar to eco cash yanga iri 100 US dollar uchipuwa 2100. Saka ukanga uine ka idea bichana, kubirirwa kwako kunozoti iteiwo nani, haubva wazobirirwa zvakanyanyisisa. Ndinotenda Mukoma Jonga namukoma Chris.
Thank you. Rambai muri parunare, Chris. Tumbonzwa namai Matutu.
Yebo Jonga. Ndingasitela mama Matutu kuti sizwa banenge kade bekhala ngokuthi imbadalo yokuya ekhaya isikhweziwe kakhulu. Ungasitshela wena odibane lakho. Hello?
Uya ekhaya kugcina kufika iDouble iprize from le phakathi lonyaka.
Mhm.
Ibuhlungu kakhulu. Ngoba manje amabhasi ayi 800 rand, emuntwini ole passport estraight lakhe le passport ene permit it's 800 rand ibhasi. Okuyukuthi ngoko September ibhasi was like 750 rand. So ikhuphuka nge more than 100% ibhasi from September makufika manje ngo December isikhuphuke nge more than 100%. So angazi ukuthi ngubani obhekele indaba zokukhuphuka lokwehla kwentengo ye transport yesuka eZimbabwe eSouth Africa siye eZimbabwe over visa ukuthi abantu bengasizakala kanjani angeke sibe labantu bemama retransport abaku transport business transport bekhuphula intengo yamabhasi ngaleyo ndlela ngoba this is a day like robbery lay ma ungena passport bathi 1200 it's 800 rand but the bus le 400 leya support so abantu kunzima kakhulu yazi ma ucindiselele ukuya ekhaya ucabanga ukuthi une passport engena permit kuzoba mele ubhadale 1200 just isindle trip siyadinga mpela usizo njengabantu ukuthi kungayiwa kubani kukhulumele bani ngendaba le yokukhuphuka lokwehla kwentengo yamabhasi ngoba iyahlukumeza abantu kakhulu.
Hayi kwezwakala ungabamba khona phecingweni. Silo mlaleli siyakwamukela kuhlelo.
Hello.
Yebo.
Ukhuluma lo Sizani Ndlovu ePalace eBotswana.
Oh eBotswana.
Yeah.
Yes, ungasitshela ukuthi lihambisa njani malungiselelo. Banengi yini abantu abahamba bevele eBotswana besiye eZimbabwe?
Baningi kodwa mina bengicela limbuzele lo okhangelane la ma cross border association nelo okhuluma ngama price amabhasi ukuthi why kanti ngalesi sikhathi bekweza intengo yokugada amabhasi bona bekwazi ukuthi ekhaya kunzima kangaka.
Mr. Juru nangumbuzo. Mr. Juru?
Yes. Iproblem ukuthi ngalesi sikhathi into yokukhala ukuthi ibhasi lithatha isikhathi ukuya eZimbabwe ngokubuyela so bagcina sebecharge imali eningi. Into yesibili ukuthi izinto zingaba zinengi i-transport ibe lutshwana kusho ukuthi i-transport izobe iku-demand ufana le mali i-government ingaprint imali eningi iyaluza ivalue. So ama-customers ayabasemaningi kakhulu, that's why bekweza ama-price.
Hayi nangisho impendulo uyayizwa mnumzana.
Ngiyayizwa kodwa akuguli kangako
bamba kancane nangisakhuluma uJuru bamba kancane. Mr. Juru
bengisithi ngesikhathi sekhesi njengesikhathi lesi kuba lamapolisa amaningi kuba nezinto eziningi eziyenzayo ukuthi ama-expenses ebhasi ukuya eZimbabwe abe maningi. So that's why umthengo uya phezulu nami.
Okay. Hayi ngiyabona uphendule kahle lapho mnumzana.
Hayi kuyazwakala khona kodwa hey but kunzima.
So manje wena ukusuka eBotswana usiya eZimbabwe ubhadala malini kathe sokubhadalwa imali?
Normally bengikwazi ukuthi mina nginasuka angikho ngiphakathi na between ipha ngisephalapi mina manje. Between Francis Town and Aboroni. Bengikwazi ukuthi from Palapi to Bulawayo ngisuke Bulawayo mina. Bengikwazi ukuthi ngibhadala 100. Ngine 100 kula. Ngiyakwanisa ukusuka ePalapa ngeZimbabwe and then 100 pula ngiyakwanisa ukusuka eBulawayo ngibuya futhi lapha ePalapa. Manje into enzisa ubuhlungu ngasikhathi lesi ukuthi babe bekhwezile ama-price abo. Enxa yathola ukuthi enxa yikhathi esingazosuka ePalapa usiye eBulawayo khona pheduze bangakuthathe enxa 200-300.
Hayi akunzima.
But nge-normal price bayehlisa.
Okay.
Ile amapholisi elokhu ekhona ngale khaya. Kwakumenti labo basizwele.
Yeah. Hayi sibongile kakhulu siyathemba labo.
Yona le mali encane esiyitholayo ithola nzima asiyitholi kuchiphile.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi kuyabongeka baba thi.
Thank you so much. Regai tingotarisa vateereri varipa Facebook page kuti vati mukoma talent muchemwa hanzi bo here vana mukoma kurise ikoko narobasa muri kubata nyaya dzipiko nhasi ndini wenyu mufana from Zimbabwe Harare nhasi tiri kutarisa tiri kurukura nezve gadzirro dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachidzoka kumusha vachigadzirira zoro rekisimusi. Koita kwavambeki kwakanaka nokuti vanhu vatambura. Vari kutaura nezverwendo rwavatambeki vanga vari munyika vachisangana nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke nemamwe masangano akazvimirira. Koita mukoma vari kuGermany vaisa nhamba dzavo dzekuGermany, hanzi ndapota ndifonereiwo ndibateiwo mukoma Jonga ndipewo maonero angu. Ndimukoma Tsangadzi kagurabadza, totarisira kuti vakaba nhare vachakwanisa kubata mukoma kagurabadza. Kana tisina kukwanisa kubata muchipinda muchirongwa, tongoti muve nezoro rekisimusi rakanaka. Vari kumusha ndodayira kuti vati Tsangadzi kagurabadza mupenyu mutsvene paGermany apo. Chris, ndofunga une vamwe vateereri kana kutonzwa kuna amai Matutu.
Yeah, let's listen to Matutu. Likuzwe njani kuloko okwenzakala ekhaya kathesa ukuthi kona abantu batha kula magetsi kula nto ezinjalo, kodwa abantu abakhona ngapho eSouth Africa bahamba nje besithi beseyavakatsha bakhona yini abathi ngenxa yomumo kabayi? Hello Matutu. Hello.
Looks like ndofunga nare yawe inenge yati raske.
Matutu.
Yeah, I think the phone we've lost him. Eh, maybe ndingoda ngopinza vajuru tinzwe kuti vanoti. Eh, vajuru.
Ishe.
Vajuru, imwe dambudziko ratinaro nderekuti nguva dzino dzezoro rekisimusi nezvimwe zvakadaro, vakawanda vanenge vachipinda munyika vanenge vachizoitawo matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sezvimwe zvekudya. Hanzi vamwe vanochinja mitengo yezvinhu nguva dzino dzemazororo, kwoitawo matambudziko ezvemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuitwawo nevari kubva kunze kugadzirirawo zvinhu zvakadaro?
Hongu, igaro ziva kuti nguva ino inguva yekuti zvinhu zvinokwira nenyaya yedimandi yatabva kutaura nezvayo. Chero tichiri kukura kumusha uku tinoziva kuti chingwa waitika chekunyoresa ukabva kuchitenga kumusha kuya nguva yekisimusi wainzwa kunzi chakanyoreswa kana paine chiripo waigona kuzochora nemutengo wakati kwirirei. Saka igaro ziva vanhu vafanira kugara vakagadzirira, asi dambudziko rinozita vanhu nderekuti vanenge vasina mari dzachona dzekuita izvozvo panguva iyoyo, mabhonasi anozouya kupera kwegore. Asi zvinokwanisa kuitika nezvekuti kana vanhu vachienda kumusha kana wafunga kuenda nemafuta ako ekufambisa, make sure kuti waenda wakaisa mujerican, because uchibuda semuenzanisa pabhodha reBed Bridge, uchingobuda kuti wapedza nevanhu vesabhodha, uchingobuda pagedhe rekupedzisira unosvika paine mapurisa anoshura mari, pane mapurisa anoneta kudarika bhodha wekuti unopedzisira wazosiya mari, zvikapedzisira zvisina profiti zvekuti watenga iyo yanga yaita tichipei. Saka vanhu ngavaende vaine majerikeni avo, iyo inobvumidzwa kuti uende nayo asenda uine jerikeni. Kana uine zvinhu zvinofonera vanhu vari kumusha kusati waenda, zviri nani kuti uwese mari nekufona kana kuisa WhatsApp ubvunze kuti zviri kudiwa ikoko ndezvipi zvisiko, wogara wataurirana nevanhu vari kumusha. Zvinokubatsira kuti usazosuwa, uzazosuwa kukokora, usazosuwa tihobvu. Saka ndozvandinokurudzira vanhu kuti vange vachiita izvozvo vasati vasimuka kuenda murwendo rwavo rwekuenda kumusha.
Thank you so much, Gandhi.
Yes, Jonga silomlaleli lapha usikhumbuzo moyo oseJohannesburg, siyakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga bhuti, kunjani?
Hayi, siyaphila, unjani wena?
Hayi, mina ngiphelile.
Ye, ungasiphathisa kuhlelo lwethu?
Ya, mina ngibona ke into ezenzakalayo lezi ekhaya, hayi, azingiphathi. So this ngibone nje ukuvala, ngivala late emsebenzini, so angiboni ukuthi ngizokuya ekhaya njalo. Nezinhla esibe nazo ngokuthiwa ngabafowethu lapho, hayi, imali ziyala ma. But umumo ekhaya, hhayi, awusijabulisi neze.
Kodwa-ke kweminye iminyaka uyakuhambe.
Hallo?
Ye, ngithi kweminye iminyaka uyakuhambe yini ngekhisimusi?
Ya, last year bengihambile. Into eyenzakalayo ukuthi Kyafika imali yashesha yaphele ekhaya, ithe imali mase iphelile. Ngacela umhlobo wami ngapha ukuthi angithumezele imali, wayithumela yafika ekhaya, but kwaba inkinga ukuthi ngiyithole emabhenki kuthiwa akunamali.
Okay. Manje
manje
so kutsho ukuthi nxa ukhangela uxoxisana labanye bayahamba yini bona abanye bakhona bezwa besithi bona hayi kungaba kulodubo ekhaya kodwa siyahamba kunjani?
Ya bakhona abafoda abahambayo abalafosa i-situation ziyabafosa ukuthi bahambe, abanye nakade bengahambanga last year, abanye nakade behambile njalo. Angithi uyazi ukuthi into ziyashiyanashiyana, izikhwama kazifani mntakaba. Thina isikho ukuthi siyafuna ukuhamba kodwa izikhwama azikhwama zeneli. Plus le ngaku-experience-ayo ngakubonayo ngakubona ukuthi no, nalokuhlukumezeka nje ukuthi uzakufika ekhaya uhlukumezeke kakhulu. Wena sujayele impilo yokuphila kahle yokuhlonitshwa.
Hayi hayi kulungile, hayi sibongele kakhulu mnumzana, siyakufisela ikhisimusi enhle lanxa umumo ungavumi.
Hayi siyabonga, lami ngapho silifise ikhisimusi elihle.
Hayi sibongele.
Okay, thank you.
Okay, thank you.
Ndofungati nimwe mutereri parunare. Hello?
Hello?
Ndiani vari parunare?
Vamudzviti.
Vamudzviti. Mudzviti, muri kufona muri kupi vamudzviti?
Lala panzi.
Lala panzi. Saka tichangoti mukataura neni neshona bva tataura futi nesindebeleka.
Hapana problem.
Ndio vatinodavo. Titauririwo zviri mupfungwa menyu tinzwa.
Pamusoro peChristmas.
Gadziriro dziri kungoitwawo dzekhisimusi idzo, vari kupinda kubva kunze kwenyika nemi vari munyika, zvamungataurawo.
Tinotoyambira vari kubva kunze kwenyika nokuti nyika yedu haisisina kufanana nezvayanga yakaita kudhara. Nyika yedu yanga ichiti kana ukasvika muno munofara usina marobhari usina chii. Pari zvino manje zvasiyana, zvokuti vakabva vachiva nemari dzavo vasina kunyatsokuzvichengetedza. Pane vanhu vaakushandiswa, vangava vehurumende, vamwe vacho vanenge vachitori vanhu vanenge vatori nemabasa ehurumende asi ichizokwanisa kurobha vamwe vanhu.
Mongoda ngodaro nezvimwe chete nesindebele Chris.
Ye ungasitela mnumzana.
Chindevere chakubhamba manje.
Hai vakada chakabhamba, tinotenda, tinongobedurirana ichishona chamataura ichozvi.
Zvakanaka.
Thank you so much. That's our caller from Lala Panzi. Vati vanonzi mukoma vamudzviti vari kulala panzi, vari kuti ivo vari kupa yambiro zvisaro zveZimbabwe zviri kubva kunze kwenyika kuti aiwa nyika yapanduka yashanduka. Kare munhu waigona kuti uine mari yako unozvidyira mari yako uchionekwa kunzi aiwa vari kudya mari yavavo, asi iye zvino munogona kuti uine mari yako unotourayirwa mari yako iyoyo. Is warning those from the diaspora to be careful when they are spending their money, to be wary of those other eyes prying on them. Hanzi vanhu vaakubirwa, there are too much robbers and thieves, so you have to be very careful, Chris.
Yes, Jonga, let's wish again our listeners and watchers Merry Christmas.
Tinawe Studio 7, number 2, Frank Savis, Jeremiah.
Hello, Chris Gandhi.
Nami Ustande, Willem Shah.
Silifisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
That's it for tonight, Jonga. I see you are now enjoying that music.
Yes, Dada Kuto Tamba and you are saying it's not much up here.
Unfortunately, no extra time.
No extra time.
That's it for tonight. My name is Chris Gande and would like to thank our guest, Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association from South Africa, and Miss Victress Matutu of Zim Imbokodo. And my name is Chris Gande. Let's meet again next time soon.
And I'm Jonga Kandemiri, wishing you a very, very prosperous Christmas and New Year.